Washington, wishing you a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi urimusi wechina 31 kurume 2022 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanorwira kodzero vakasimba ende vanofanira kusimba nekumeka sure kuti hurumende idzi dzive accountable for atingati all these violations akaitika panguva iyoyi yaripotwa neAmnesty International.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinokurudzira vanorwira kodzero dzevanhu kuti vasimbe zvakakwana sezvo kodzero dzevanhu dzicharamba dzichimbunyikidzwa zvakanyanya.
Vanhu ava vanogona kuenda kuzvikoro vodiscriminatwa, vamwe vanodzingwa, vamwe vabereki vanogona kuzoti kana vanoziva kuti mwana wavo ndizvo zvaari vanoramba kubhadhara mari yechikoro.
Sangano reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls rinoparura chirongwa chinonzi munhu munhu kubatsira dzimwe nhengo dzaro nemari yechikoro.
Mavigazi vava kutukurise kumashona rendingi mafiga kanofanira kutiita kutya nekuda kwekuti isusu tiri kuti let us not leave anyone behind. Hakuna mumwe nemwana wezimbabwe anofanira kungashayiwa masure muurongwa hwekubayiwa iwowo.
Vanoona nezveutano vari kukatyamadzwa neuwandu hwevarwere vari muzvipatara neCOVID-19 mudunhu reMashonaland East.
FDA yaaprova kuti vanhu vaya vari 50 years and older vakwanise kuita a fourth shot which is a second booster in terms of how we have been looking at this. Vari kutarisa ivo data kana information inobva kuIsrael wakaitwa mastudies ahead of us muno muAmerica and zvichiratidza kuti the fourth booster in that population iyoyo yevanhu vari 50 and older vave more protected from hospitalizations and severe illness.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanobayiwa nhomba yeCOVID-19 yeChina vachikurudzira kuti avo vane makore makumi mashanu zvichikwira vabayiwewe nhomba yeChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kuburitswa kwegwaro nesangano reAmnesty International rinoratidza kuti nyika zhinji dzakashandisa denda reCOVID-19 mukudzvanyirira nekutyora kodzero dzevanhu, rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti vanorwira kodzero dzevanhu vanofanirwa kusimba mukurwira kodzero dzevanhu sezvo vanodzvanyirira vanhu vachishandisa zvose zvavangakwanisa kuti vatyore kodzero dzevanhu vachishandisa zvikonzero zvisina maturo. Mugwaro ravo sangano reAmnesty International rinoti muongororo yenyika zana nemakumi mashanu nena rakawana kuti nyika zvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana dzakashandisa denda reCOVID-19 kurambidza kuratidzira murunyararo kwevanhu vadzo. Gwaro iri rinotiwo nyika zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvakatyora kodzero dzevanhu richishandisa zvechisimba zvakanyanya. VaMasie vaudza Studio 7 kuti vanorwira nekuchengetedza kodzero dzevanhu vanofanirwa kusimba nekuti izvi zvicharamba zvichiitika munyika. Tabata VaMasie kuti tinzwe zvizhinji.
Amnesty International iri kutaura kuti kodzero dzevanhu dzakatyorwa zvisingaiti panguva iyi yatapfuura yanga ine COVID-19. Inotarisa nyika yepasi rese 154 countries ende iriku taza kukachikamadza tinanzi alarming rate of repression worldwide kunyanyanya yu hatika the freedom of expression, freedom of association, ne peaceful assembly. Amnesty ino pa hatika tima figures kuchikoro kwe kuzero ichitaura kuti 43% zenyika zaka atarishiwa zaka winza mutemu mwiniwani woku chikora kuzero zevano zekura tizira umurunyarare ya tinga ti peaceful demonstration ino taura ozo ikari ijitaura kuti 55% nyika zaka chari zozo zaka chikora ya tinga ti kuzero zevano iki chance ya tinga ti excessive force paku dispersa kana kuti paku patsanura ma demonstrations aitwa ino taurawo zvikare kuti pakaita 54% of yatingati hatinanzi ma arbitrary detentions hatingati vanhu vaingosungwa zvisiri pamutemo kakuti vanhu vaingosungwa zvisa paujekerere hatingati arbitrary detentions pachirungu gwara rinoenderera futi richitaura kuti pakaita anonzi pachirungu anonzi health inequalities
kusaenzana uku kwakakonzerwa nei vamasiye
izvaikonzereswa zvekare nenyaya yekuti mavaccine paakanzi avepo nyika dzakawanda nyika dzine mari yatinanzi global north vakaita sana America vana Britain vakahodha mavaccine aya zvakaitisa kuti kuite dzimwe nyika kunyanyanya dzekuAfrica dzakazotadza kuti dziwanewo mavaccine kuitira vanhu vavo ende gore rapera risacha pera 2021 pokunzi kwakangoita 8% dzevanhu muAfrica dzakavaccinatwa necovid-19 zvichitadza kuti pakaita kakupasonarana kwekusavende equality in terms of yatingati distribution yema COVID-19 vaccine zvakanyanyanya kuona kuti vanhu vakawanda vaizofa necovid-19 vanga vari kudzinyika dzanga dzisingakwanisi kutenga kutenga mushonga uyu kutenga vaccine kutenga vanhu vaccine zvakazoitawo kuti imwe nyika idzodzo muzobatwawo nezvimwe zvinhu zvaita kuti vanhu varombo vanga vasingakwanisi kuenda kuchipatare vatadze kuenda kuchipatare nokufanya necovid-19.
Ndedzipi nyika dziri kupomerwa mhosva idzi? Nyika yeZimbabwe inotaurwawo here apa?
Gwaro iri rinobata nyika dzakasiyana siyana. Ende nyika yedu yeZimbabwe inobatwa zvekare muripoti kuchitaurwa kuti muZimbabwe pakaita yatingati continuation yekudzikira kwekuongororwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Vamasiye, takatarisa Zimbabwe, Amnesty International inoti hurumende yeZimbabwe yakaitei?
Government iri kunzi yakashandisa chiuto pakusa observer tenzi ma human rights pachirungu inonzi iyo hurumende yakaweaponiza inonzi COVID-19 kuti vawane mukana wekutsikirira kodzero dzevanhu. Masoja akaripoti vachinzi akauraya vanhu sekugweru kumuripoti inotadza kuti kugweru kune masoja akaonekwa achiuraya vanhu panguva iyi yeCovid and pane futiwo makesi anotaurwa muripoti uyu kunyanyanya makesi eumwe mupurisa anonzi Clever Chitere uyo zvekare akaonekwa achienda kudisciplinary hearing nokuda kwokuti anga achi anosapota vachamisa achitaura kuti mukomana ngaapinde pakaonekwa zvekare pachisungwa 15 journalists vaida kuita basa ravo munguva iyoyo yeCovid yekupa takura vanhu nhau vachisungwa nemutemo wanga waiswa wekuti weCovid so izvi ndezvimwe zvekodzero dzakaonekwa dzichikorwa munyika medu meZimbabwe.
Pane zvimwe zvatinoziva here zvakapinzwavo mugwaro iri reAmnesty International?
Iripoti zekari ino taura futi ya kusungwa kwa kaitwa wana Cecilia Chimbiri, wana Joanna Mambonde. Ende futi uyeze ino taura futi kwa msoro pe mkoma nanuzi makombira arinache uyaka sungwa zekari panguwa yu ya COVID. Awa nikuwa achi demonstratao murunyararo edaka wa nikuwa achi gara mchi muremani kwenguwe ya kati o ende kutere zewano zaka wane kwa zichikorwa ende zunzu no kashika maza ende zunzu uti wano rwira kozero waka simba ende wano fwa waku simba niku umeka show kuti urumende izi ziwe accountable for atingati all these violations akaitika panguwa iyo hii ya reportwa ni Amnesty International.
Abo wange vari kweta rinori wako 001 wa Kenneth Masie vari parunare ku Texas munomu America ni Studio 7. Data za kubata mtauriri we urumende vanik mangwana sezo kwange kwa doka. Sangano rengocha ni Gays and Lesbians Association of Zimbabwe kana kuti Girls rinoti riri kufara nechirongwa chakaparurwa nesangano ravo chekubatsira dzimwe nhengo dzaro nemari dzechikoro pasi pechirongwa chemunhu munhu scholarship program. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Momo vanhu vari kubatsirwa nechirongwa ichi icho chakatanga makore maviri apfuura ndi Lawrence Piri uyo anogara muHarare. Piri anoti ari kuita zvidzidzo zvake zvepamusoro-soro munyaya dzebudiriro. Piri anoti ari kubatsirikana nechirongwa ichi sezvo vabereki vake vakaramba kumubhadharira mari yechikoro mushure mekunge abuda pachena kuti aive ngochani.
Mari chete asi zvakawanda zvatinorambirwa nabereki vedu. Tisi kunyanya panyaya dzechikoro vangoziva ndizvo zvauri. Hautatongotarisise mwana hautotarisa somwe munhu akasiyana. Saka icho chirongwa chakatibatsira isusu vamwe tina vabereki vakaramba kutibhadharira chikoro kuti kwanise kudzokera kuchikoro tiche zvataishuvira. Tine vanhu vataishuvira nekuti zvatiri hazvidhazvi chitadzikwa madhokuta kana vanhu vatatla kuita kasi kutinongoriwa identity takangozvarwa tiinayo.
Pirata ana kusununguka kuti titaure nevabereki vake pamusoro pezvakaitika. Piratiwo kunyange hazvo paine rusarura munyika kusanganisira kuchikoro kwake izvi hazvisi zvinhu zvinomushungurudza nekuti anoziva mafungiro everuzhinji panyaya dzeungochani.
Pane vamwe isusedu tiane neruzivo hatina basa nokuti hadiscriminate asi toona vamwe vasina ruzivo vachidiscriminate tipatozova pao ruzivo ratisina ratokana kugaus kana kuti tinovapawo kere kugaus kuti vainge vanowana batsiro vatakawana izvizvi.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zvegaus Samuel Matsikure atiwo sangano ravo rakaparura chirongwa ichi mushure mekunge ongororo dzavo dzaratidza kuti kune ngochani kana kuti nhengo dzegaus dzaitadza kupedza zvidzidzo zvadzo nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana kusanganisira rusarura runoitwawo navabereki.
Vanhu ava vanogona kuenda kuzvikoro vodiscriminatwa, vamwe vanodzingwa, vamwe vabereki vanogona kuzoti kana vanoziva kuti mwana wavo ndizvo zvaari vanoramba kubhadhara mari yechikoro. Saka isusu currently tine programu iyoyi yatinoti kana munhu aenda ku university ambotanga chikoro apakati oona matambudziko akawanda ekutadza anoita kuti atadze kubhadhara mari yake yechikoro, isusu tinozojambawo tokwanisa kubatsirawo munhu iyeye kuti apedze chikoro.
Sikure atiwo nekuda kwerusarura kunoitwa ngochani zvakakosha kuti nhengo dzavo dziwanewo dzidzo inozoita kuti dzikwanise kuzviriritira mune ramangwana.
Nekuti takaona kuti kana munhu ari empowered kana kuti akurudzirwa kupedza zvikoro anokwanisa kuzowanawo mabasa ekuzviriritira kana zvinhu zvakaoma. Nekuti vanhu ivava vanogona kusadiwa nehama neshamwari but kana ainewo basa raanoita anozvichengeta. Iyi purogiramu iyi kunyange zvayo ichitarisa vaya vari kuzvikoro zvepamusorosoro tinobatsirawo futi vanhu vaya vemucommunity medu vanoda kuwana besi yatinoti basic education.
Mukuru wegaus vachesterfield samba vachirongwa ichi chabatsira vanhu vanosvika gumi nevaviri. Mufundisa nemukurumbira munyika Reverend Ray Motsi avo vakavamba sangano runonzi Grace to Heal vati kunyange hazvo vasingatsigiri ungochani vanotambira zvido zvevanhu ava sezvo vaine kodzero dzekuita zvavanoda.
Kangwe zvazvo vazhinji nesu vechikristu tisingagamuchire dzimwe nedzenguva kuti zvavari kuita izvi zvinofanira kugamuchirika asi tikatarisa pabumbiro remutemo tinoona zvichingonzi mumwe nemumwe ane kodzero inofanira kugamuchirika muupenyu kuti ararame nenzira yaanoda
vamotsi vatiwo chirongwa chemunhu munhu scholarship hachina kuipa sezvo rubatsiro ruchipiwa mapoka akasiyana siyana zvichienderana nekuti vari kuda kubatsira vacho ndivanani
pane mascholarship avanhu vanoita engineering pane mascholarship evanhu vanoda kuita mawomen scholarships mascholarship akasiyana zvinoenda nekuti ari kupa mascholarship wacho ndiani uye zvavari kudei handifungo kuti pane chakaipa kuti pane vanhu vari kusarudzwa kuti mascholarship ngaapiwe vanhu vakadai isarudzo yevanhu vane mari yacho vanoda kuti mari yavo isenze nenzira iyoyo
gaus inoti ine urongwa hwokuita zvirongwa zvemabasa ebudiriro kuitira kuti nhengo dzayo dzinosarurwa mumabasa dziwanewo zvekuita mushure mekupedza zvidzidzo zvepamusoro sangano regaus rakaumbwa muna 1990 uye rinoti rine nhengo dzinodarika churu chimwe chete nemazana manomwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Kunyange hazvo vandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine denda reCOVID-19 hwakadzikira zvakanyanya mumazuva adarika nyanzvi mune zveutano dzinoti dziri kushushikana neuwandu hwevanhu vari kurwara nedenda iri mudunhu reMashonaland East pari zvino mashoko pamusoro peCOVID-19 akaziviswa nebazi rezveutano nemusi wechipiri manheru anoratidza kuti pavanhu zviuru zvitatu zvine makumi mashanu nevapfumbamwe 3059 vanhu chiuru nemazana manomwe negumi nevaviri 1712 vari mudunhu reMashonaland East chete dunhu remasvingo ndiro raive nevanhu vashomanana vairwara nedenda iri vaisvika makumi matanhatu nevatanhatu 66 nyanzvi mune zveutano vachishanda nesangano recommunity working group on health vaitai rusike vanoti dunhu reMashonaland East rinogona kunge riine vanhu vari kurwara necovid-19 vakawandisa nekuda kwekuti rine dzimwe nzvimbo dzinogona kunge dzichinetsa kusvika kuti vanhu vabayiwe nhomba yekudzivirira denda iri varusike vanoti vanotambirawo chirongwa chehurumende chekubaya vanhu vakawanda nhomba kana kuti blitz asi vachikurudzira kuti nzvimbo dziri kure nedzinonzi dzinonetsa kusvika dziendwe pachishandiswa kana midhudhudhu kuitira kuti nyika ikwanise kubata huwandu hwainoda kubaya ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
kumashonaland east mafigures anofanira kutiisa kutya nekuda kwekuti isusu tiri kuti let us not leave anyone behind hakuna mumwe nemwana wezimbabwe anofanira kunge achisayiwa masure muurongwa hwekubayiwa iwowo nekuda kwekuti pakawana vamwe vanosaririra vanhu ivavo vanogona kuramba vari munjodzi yekuzotapurirwa kana kubatwa nechirwere checovid-19 kusvika pakuzorwara kana kurasikirwa neupenyu saka ngatiregei kutageta nzvimbo dziri nyore chete kusvika kwete ngatiitei kuti urongwa ihwohwo hunge huchisvika kwese kwese nyangwe nzvimbo dzinonetsa idzodzo ngapatsvagwewo mamekanisms ekuitira kuti kusvikika sei kana kusingasvike dzimotokari ngatishandisei kakana midhudhudhu yekuitira kuti tikwanise kunge tichisvika pese pese pane uyo anenge akakodzera kuti anga achibayiwa nhomba iyoyi yecovid-19
muri kukurudzira kuti matunhu ose enyika anga achisvikwa pakubayiwa kuri kuitwa vanhu nhomba muri kugutsikana here nemafambiro ari kuita chirongwa chekubaya nhomba chiripo iye zvino
ndinoda kuti urongwa hweblitz hwakanaka nekuda kwekuti senyika tanga tichitatarika kuti tinge tichiwana vanhu vane huwandu hwakati wandei vanga vachiuya kuzobayiwa kuitira kuti senyika tinge tichibata tageti iya yatanga takatarisira kunge tinge takabata mugore rapfuura muna December apo takaona kuti senyika takaita matambudziko ekubata tageti iyoyo yekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti 60% yepopulation tiri kuona kuti svondo radarika iro ripatanga blitz wandu wevanhu unenge uri kuti wedzerei sezvo pari zvinhu izvo vava kunyanyotageta vana vezvikoro vachipinda muzvikoro tiri kuona kuti zvinenge zviri kutifadzei uwandu hwevanhu vari kubayiwa iye zvino izvi pamwe zvinogona kutibatsira kuti tisvitse kubaya kubata iyo target iyo iya saka tinozvikurudzira zvamuchose asi toda kuramba tichiti havasi vana vechikoro chete vari kuda kubayiwa nevamwe vanhu vakuru vanga vasati vawana mukana wekubayiwa dai vange vauyawo neuwandu hwavo kuitira kuti senyika tiwane dziviriro yakazara yakakwana
maimbochema kuti chirongwa chekutanga chakanga chisingasvike kune dzimwe nzvimbo kana kuti nzvimbo dzese dzenyika dzine vanhu vanokwanisa kunge vachibayiwa nhomba ichi chirongwa chepiri muri kuona chiri kukugutsa here
tichine maareas aya atinoti mahard to reach areas dzingave nzvimbo dziri kumaareas dzimwe nzvimbo dziri kumaruwa kumafarming communities tiri kuona kuti tichine nzvimbo vanhu vakadzakatoti wadei dzisati dzaakusvikwa nekuda kwekuti pari zvino izvi tikuona kuti fokasi yavo inenge yangonyanyotarisisa zvakanyanya muzvikoro asi tine zvimwewo zvikoro zvekare zviri kunzvimbo idzodzo dziri kumatenganyika dziri kunzvimbo dziya dzatinoti mahard to reach dai taadresa nyaya yeequity yekuitira kuti tisangoda kubaya vanhu vari nyore kusvikira chete aiwa ngatiitei kuti urongwa hwekubaya hunge huchisvika kwese kwese kumatenganyika akasiyana siyana kuitira kuti mwana wega wega wezimbabwe akakodzera kuti anga achibayiwa anga achipihwawo mukana wekubayiwa kuitira kuti awanewo dziviriro kubva kuchirwere checovid-19 ichochi
avo vange vari mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi munewsday vanoongorora zvesarudzo vanoyambira kuti uwandu hwevanhu vachavhota musarudzo dzemuna 2023 hunogona kudzika vachiti uwandu hwevanhu vakavhota hwakadzika nevanhu vanoita zviuru makumi matanhatu nezvitatu 63,000 kubva pane vakavhota mugore ra2018 munewsday makare sangano reunited nations population fund rinoti chirwere chegomarara repamuromo wepachibereko kana kuti cervical cancer chava kunetsa muvanhukadzi vemuzimbabwe sezvo vanhukadzi vanoita zviuru zvitatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi munyika gore roga roga munewzimbabwe.com munoti mukuru werwanda education board vanelson mbarushimana vanoti rwanda ichatambira varayiridzi vanobva kuzimbabwe vanoita mazana mashanu mukati memwedzi mishanu iri kuuya vambarushimana vakataura izvi pamusangano wakapera nezuro wezimbabwe rwanda trade and investment muharare muchirongwa chino tombotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakabayiwa nhomba yavo yecovid-19 yechina kana kuti second booster vachiti paramende yeamerica inofanirwa kupa hurumende mari yakakwana yekushandisa mukurwisa chirwere ichi izvi zvinotevera bazi refood and drug administration rabvumidza kuti vanhu vane makore makumi mashanu zvichikwidza vanogona kubayiwa nhomba yecovid-19 yechina kusimbaradza kurwisa chirwere ichi mumuviri yavo vanoona nezveutano muhurumende vakabvumidza nemusi wechipiri kuti avo vakabayiwa nhomba yecovid-19 vachishandisa mishonga yepfizer biontech newe moderna uye vane makore makumi mashanu ekuberekwa kana kupfuura vanogona kubayiwa nhomba yechina nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu renorth carolina muno muamerica dr simbiso ranga vauza Studio 7 kuti nomba yechina iyi inoita kuti vanhu vane makore makumi mashanu kana kupfuura vasarwara zvokupinda muchipatara kana vachinge vabatwa nechirwere ichi.
Chandingataura vahwande ndechekuti FDA yaapprova kuti vanhu vaya vari 50 years and older vakwanise kuita a fourth shot, which is a second booster in terms of how we have been looking at this. Varikutarisa ivo data kana information inobva kuIsrael wakaitwa mastudies ahead of us muno muAmerica, and zvichiratidza kuti the fourth booster in that population here vanhu vari 50 and older vave more protected from hospitalizations and severe illness. So we know that we don't know how much in the end we will need in terms of my extra shots. That's information we are learning as we are going. But at this stage, FDA yati iyo vanhu vari 50 and older, they will be more protected based on the information they got from studies akaitwa Israel. And I'm sure muno muo, as we get more information, the same will be true muno mu America.
Izvi zvekuramba kuchinzi booster Dr. Ranga hazvikonzere kuti vanhu vachitanga kuti handiti munoona zvataitaura izvi ndezvemari hazvisiri zvorwere.
Vahwande, iyi question yakanaka chose. Ndanga tiri kutaura nevadzimai vangu vachitaura the same thing kuti ndo zvinozofunga vanhu, asi chatingatsanangura ndechekuti COVID-19 chirwere chitsva. We are barely 2 years tava nechirwere chinonzi COVID-19, and there is still a lot of information yatichiri kudzidza. I think chiri kuitika ndechekuti the way yataita distribute information about COVID-19 iri kuitira kuti veruzhinji pamwe vavhiringidzike kuti hatava papi. Chandingaashuva veruzhinji ndechekuti madecisions aya ekuti kwoita one shot here, two shots here, three shots here, four shots here, kana kuti is this gonna end up being one of those diseases like the flu yekuti munotoziva kuti season yese yese cold season munotoita a shot kana muri vaya vari pahigh risk sema vanhu vanoshanda muzvipatara, vanhu vati kurei. Saka the basis yekuti vanhu vanoitwa mashots mangani inobva based on the science in terms of mastudies sezvatiri kutaura mastudies akaitwa kuIsrael. And what the general public should be reassured of is of course ma pharmaceutical companies anogadzira madrugs aya nemavaccine, they do or commission mastudies, and then vaita commission mastudies aya vopa marecommendations. But kune mabodies like FDA, CDC anozoongorora kuti mastudies avari kushandisa kuti tingatiite imwe shot aya are they justified or not based on the information or on the research results. Saka on that basis ndozoita kuti vana FDA nana CDC vati ya, based on this overwhelming evidence, this is what we recommend you go ahead with, this is what we recommend you go with cautiously, this is where we need more information. Saka it's not a based on kuti pharmaceutical company yatondaita drug and on their own vakutoti vanhu yambaiwe. So that's what should give people assurance.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinokurudzira vanorwira kodzero dzevanhu kuti vasimbe zvakakwana sezvo kodzero dzevanhu dzichambunyikidzwa zvikuru mazuva anotevera. Sangano reGays and Lesbians of Zimbabwe rinoparira chirongwa chemunhu-munhu kubatsira dzimwe nhengo dzaro nemari yechikoro. Vanoona nezveutano vari kusvisvikana zvikuru neuwandu hwevarwere vari muzvipatara neCOVID-19 mudunhu reMashonaland East. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanobayiwa nhomba yeCOVID-19 yeChina vachikurudzira kuti avo vane makore makumi mashanu zvichikwira vabayiwevo nhomba yeChina. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. ini ndini tanono kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.